takakwanisa kutumira mashamanisi edu nechishanu chapfuura mushure mokunge tazivisa veministry in terms section 5 yestate liabilities act kuti tiri kuda kuti tikusuwei iyo section 5 yestate liabilities act inoti iyo tinofanira kuti tizivise hurumende kana tichida kusuwa bazi rehurumende kwemazuva anokwana kuita iwo 60 days tichivazivisa saka chizivise itanga takavapa kugara mushure mokushungurudzwa kwandakaitwa kuposwa kwandakaitwa pavakanga vachinivhara kumeso apo pavakandijengesa pachibhinya kuendesa kudhikita apo vakavharira magweta angu kuti andione uye nokundizvadzisa kwavakandiita munzira yekubva pano kusvika kudhikita zvakare tiri kuvasuwa makosti ese atakarasirwa nawo nguva yatakanga tichiendeswa kugare rezimhosva apo ndanga ndakasungirwa mhosva yemanyepo saka chiripo ndechekuti gweta rangu vajeremaya bhambu ndo vari kutore nyaya iyi kuti tiendese kumatare ezimhosva saka nomusi wechishanu vakaishwa masamoni kuendesa kuavo vese vatakazivisa kuti tava kuvasuwa saka takapa sherif of the high court mapepa edu nechishanu kuti ainge kunosevha avo vatiri kusuwa
saka munotarisira kuwana mhinduro kubva kwavari here kana kuti maakungomirira kunzwa kumatare
izvi taakudzvaka kuti ivo vachapindura kuti kupini asi nyaya iyi takagadzira zvikurusa zviri pamusorosoro kuti dai yange yambosvika kumatare ezimhosva votana sokupepeta umhondi nokubvinya kwehurumende iyi zvichibuda pachina kupirikidza nedare rezimhosva
ndevapi vamwe vamakakwirirawo dare kunze kwegurukota zvemukati menyika
mukuru wamapurisa vamatanga Daniel Joseph uyo akanga achitungamirira kumbunyikidzwa kwandakanga ndichiitwa panguva yandakasungwa muna July gore rapera ndiye murume akandiitira utsinye hunofisa husati hwamboonekwa pasi rino aindibata sembuka achindirambidza kana kurasa vhura chaiko munzira kana kuita chero chimwe chungu
izvi zvamunotarisira kuwana kubva mumatanho amatora aya vasikana
kuwana donhodzo rokupodzwa maronda okushungurudzwa ende chokwadi chacho chiripo ndechekuti nyaya iyi kumatare ezimhosva ini ndiri gweta tinondoihwina zviri pachena
saka mune mazuva amakavapa here ekuti vange vakupindurai
izvi zvaakutongwa nomutemo ukapa munhu mashamanisi mutemo unoti mumazuva gumi vanofanira kuti vakushandure kana vakasashandura pamazuva gumi unoenda kudare ikoko uchiti vaya vakaseziwa namashamanisi aya havana kupindura wondopiwa inonzi default judgment kana vakapindura mumazuva gumi tozomirira mapleadings avo isu tichidavirawo magwara avanenge vaunza kusvika nyaya iyi yasvika pakuzotongwa nedare